Mangwana ni akanaka abatereri tinosangana zvekare mangwana ni anasi uri musi wemuvhuro gunyana 9/2019 makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Tiri kubudisa chirongwa ichi live izvozvi paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Hurumende yazivisa kuti vaKembo Mohadi vachatungamirira chikwata chichasimuka nhasi kunotora mutumbi wavaRobert Mugabe kuSingapore. Vamwe vanoongorora zvematongerwo enyika vanoti zvinonyadzisa kuti vaMugabe vakafira kuzvipatara zvekunze kwenyika ivo vakatora nyika iine bazi rezveutano rakasimba kupfuura dzimwe nyika dzose muAfrica. Tichanzwa zvinobva kwamuri imi vatereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutumbi wevaiva mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe avo vakashaya nechishanu chapfuura kuSingapore unotarisirwa kusvika munyika nemusi wechitatu svondo rino. Mashoko atiri kutambira anoti ndege yasvika muHarare kuzotora vakuru vakuru vehurumende pamwe chete nehama dzavaMugabe kuenda navo kuSingapore kunotora muchakavhu. Bepanhau reHerald rinoti mutevedzeri wemutungamiriri wenyika vaKembo Mohadi nhasi vachatungamirira chikwata chevanhu vehurumende pamwe chete nehama dzababa naamai Mugabe kuenda kuSingapore kunotora mutumbi wavaMugabe. Mutevedzeri wemunyori mukuru muhofisi yemutungamiriri wenyika pamwe nedare ramakurukota vaGeorge Charamba nezuro vakaudza bepanhau reSunday Mail kuti vaMugabe vari kutarisirwa kuzoradzikwa kumarinda emagamba enyika kuNational Heroes Acre muHarare nemusi wesvondo. Vacharamba vakarambawo mashoko ekuti pane kupesana pakati pehurumende nemhuri yekwaMugabe pamusoro pekuti voigwa kupi. Ngatinzwei hurukuro yakaitwa naJonga Kandemiri nevanoongorora zvematongerwo enyika vakarerekera kuZANU-PF vagadzira chirumanzu.
Pane nyaya dzokuchengetedzwa kwomunhu inyaya dzinobvunzwa vobwo kana kuti varidzi vomunhu. Zvino vamwe vanoti, vamwe vachiti aiwa izvozvo musabata izvozvo. Kana manga muri munhu anoda kunyatsonzwisisa munobata vemhuri ndovangakuudzai chokwadi kuti chii chiri kuitika. Iye muchiti ningi wokwavaMugabe ati, then uyowo ningi ati, iye ati, ndozvo zvisida kuzokurwa kuti ati kudii. But zvisinei hazvo nomubvudzi wenyu chiripo ndechekuti mhomho yose yeZimbabwe inoziva kuti vaMugabe vakaita basa guru rinotyisa raita kuti nyika ino nhasi inzi Zimbabwe. VaMugabe ndovakatipa zvivindi zvokuti tinokwanisa kufesana navarungu face to face, pound for pound, tichidimanda maresources edu. Ndoo saka muchiona nyika dzokumadokero dzisingavati nokuti munhu airirwa ganda dema.
Tichitarisawo mamiriro akaita zvino mubato reZANU PF riri kutonga pari zvino, munoona here imi paine kudhonza pamwe munyaya yekugadzwa kwavaMugabe segamba renyika?
Ndizvozvo, hakuna munhu angari muzipu racombatenti, hakuna munhu angari muzanu racombatenti, hakuna munhu anga ari chimbwido, angari mujibha, anga ari munhu kumaruzevha aibikira magandanga asingazi kuti munhu anonzi Mugabe ndiani. Ende naizvozvo zvinhu zvinotarisirwa nemhomho yose inyika kuti aiwa gamba redu ratisiya, naizvozvo rofanira kuremekedzwa. Ende naizvozvo zvevanhu vanofanira kunge vachishanda pamwe chete kuona kuti vachengetedza gamba ravo netsika dzedu dzechivanhu netsika dzino urukudzo rwokuti zveshuwa mutungamiri wedu waenda.
avo vange vari vanongorora zvematongero enyika vakarerekera kubato reZANU-PF vagadzira churumanzu vari parunhare kuVictoria Falls neStudio 7. Asi pane vamwevo vanoti zvido zvehurumende zvinofanirwa kuteererwa sezvo vamugabe vange vari munhu mukuru. Tabatavo vanongorora zvematongero enyika vakazvimiririra vakapuwa kapurura avo vanoti zvematongero enyika hazvina ushamwari hunoenda kure kana vanhu vasingawirirani mukufunga nezviito.
Kushaiko kwavamugabe inyaya inogona kunge iri kurwadza vanhu vakawanda sezvo paita rufu munhu wese anotambudzika nekushaika kwemunhu. Asi zvinopawo vanhu mukana wekubvunza kuti mabasa emunhu ashaya anga akamira sei.
Inimi munoona kuti mabasa avo anga akamira sei?
Vamugabe vakaita gamba vachibva kuIndependence vachisunungura Zimbabwe nevamwe vavo. Vakapembedzwa, vakafadza vanhu, vakasununguka vanhu, vakafara, vakavatambira nemaoko maviri. Asi mukupera kwemakore atinangoti 37 atazobva. Zvinhu zvakatanga kuenda nepamwe zvichireva kuti vakazokanganwa gwara ravo rekuti vachinyatsoita zvinodawo vanhu kuti vakwanise kuwanawo zvavaikwanisa kuwana mulife muupenyu hwavo zvinosanganisira mabasa, kugara zvakanaka nezvimwewo zvakawanda wanda. Iye zvino tinoona vazofira kuchipatara chekunze kwenyika. Zvinove zvinhu zvinonyadzisa. Munhu anga apuwa ikonomi yakasimba zvakadaro zowanikwa uchingoenda kuzvipatara zvevamwe kunze kwekuti uvakise zvako. Zvimwewo zvinhu zvinonyadzisa, kusanganisirawo nezvimwewo zvinhu zvakawanda wanda zvinoti migwagwa yapera, zvipatara zvapera, zvikoro zvaora, hapana changa chichafamba, vanhu vange vachingorohwa, vachingonzi vavhotere musangano nezvinhu zvakadaro daro. Asi kuvaka nyika chaiko panga panga pasisina.
Kana makatarisa zvakare madziro avakaita pautongi nezviri kuitika iko zvinezvi, pane chamunoona chinoita sekuti chingaremera vari kutonga iko zvinezvi kana kuti mhuri yokwamugabe?
Chandoona pari zvino ndechekuti vakavabvisa pagaro racho ivavo ndo vanenge vakutotungamirira kuvachema. Rinogona kunge ringori yai yekungoti vari kungovharavharawo zvavo, nokuti vanhu vanozobvunza kuti koma akuchemei ndimi akavabvisa. Ivo vari kuti vakafawo nestresi yekukanganiswa nekubviswa pachigaro. Saka ndimi muri kuvachema kudarika munhu wese. Muri pachokwadi here pakuchema kwamaita? Asi kupa kuvabvisa apa vazhinji vari kuvatendawo kuti vakatibvisirawo mutoro, nokuti zvanga zvaakunetsa kuti nyika inenge yanga yakuvaremera. Vanga vasitaziva kutoita sei nhari yanga yorema, ikonomi yanga ichifa, zvipatara zvichifa. Zvinowo zvinhu zviri kutarisa vanhu kuti taingorohwa achimanikidzwa kuenda kumusangano asi nyika yanga isingavako. Saka vanhu vari kutarisa pari pavhiri kuti iye zvino nyika azenge aitorerwa, vakazenge vaitorerwa vaitadza kuitonga. Zvinowo zvinhu zvizvo zvakanyadzisawo zvakare.
Zvido zvehurumende kana kuti zvebato ravo reZANU-PF nezvido zvemhuri, munoona sekuti pangava nokunetsana repapapa? Vanofanira kuenda mberi apa ndavapi, mhuri here kana kuti bato ravo?
Ngavateedze bato, nokuti vese vanhu vavaimanikidzira kuti vaende kuna kunovigwa kuiroseka vaishandisa gwara remusangano. Saka izvino hatingawanikwe tochimboti fambai nekoko, ima akufambawo nekoko. Teedzai zvamakasiya magadzirisa. Kana mamati munhu anenge ashayikwa nenzira idzovigirwa kumuzinda wemagamba kuiroseka, ngavangoenda kuiroseka, unovigwa nevamwe vavo ndo vakatanga musha uyu. Saka ngavanovigwawo ikoko varatidze kuti ndo zvanga zviripo. Vamwe vose vakararako pamwe, vamwe vange vasingade, vamwe vaida vadi kungoendawo kwakaenda vamwe kwavakatumira vamwe ikoko.
Imimi kana makatarisa nyaya iyoyi, munoona sekuti pane chakaipa here chokuti munhu wakavabisa pachinzvimbo ave iye anomira mberi kwevanhu achirumbidza munhu wakabisa pachinzvimbo?
Apa ndotoona kuti ndo aya anonzi matongerwo enyika. Ndogona kukutsika ndogona kukutsika ndokuti sori pane vanhu asindatokutsika zvinorwadza. Ndo zvavari kuita naipapa kuti pamberi pamberi peAfrica yose vanowanikwa vari vanhu vanofara nekuregerera nekuda kuratidza mufananidzo wekuti vanga vachiwirirana, uyezve kuuya kuchaita vakuru vedzimwe nyika dzeAfrica kuzochema munhu uyu, vese vachange vachingoti hatiri pamwe chete. Asi chokwadi vamwe vanochizivawo kuti iye mukuru ari kuchema uyu akatobviswawo kane chisimba kunzi watadza kuitonga akandobva abviswa. Saka vanozivana vanhu ava, hanzi madzoti haagerani, saka vanozivana. Saka zvinongonzi dzimwe nguva dzevanhu hadzipindirwe, nokuti iye zvino vanga vachimborwadzisana, iye zvino vaakuchemana.
vanoongorora zvematongero enyika vakazvimirira vakapwa kapurura vari parunare kuPortland kuOregon neStudio 7. Iye zvino tomboenda kuna Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 achitipa nhoroondo yeupenyu hwavaMugabe iyo yakaunganidzwa navatemba hove.
Vaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakashaya nemusi wechishanu mangwanani kuchipatara cheGlen Eagles Hospital kuSingapore. VaMugabe vanga vava nemakore makumi mapfumbamwe nemashanu.
VaMugabe vakaberekwa kwaKutama munharaunda yekwaZvimba musi wa21 kukadzi 1924 semumwe wevana vashanu vemuchakabvubona navaConstantine Gabriel Mugabe Matibiri. Mukuru mumhuri yavo anga ari Michael achiteverwa naRaphael Sabina, kuchizouya ivo Robert Bridget ari chigumisirwa. Pavakanga vachiri mwana mudiki, baba vavo vaiita basa rekuveza. Vakaenda kuBulawayo vachinotsvaga basa. Vari kuBulawayo, baba vava Mugabe vakanorora mumwe mudzimai wechipiri vakaita vana vatatu, Albert, David naRegina. Munguva iyi amai vava Mugabe avo vaive mudzidzisi vakasara vachirera vaMugabe nevamwe vana vari vega. Muna 1955 vaMugabe vakaenda kuZambia, ichanzi Northern Rhodesia, uko vakanodzidzisa kwemakore mana paChilimbana Training College. Mushure mezvo vaMugabe vakaenda kuGhana, uko ndiko kwavakasangana nemudzimai wavo wekutanga amai Sally Heffron, vakazochata muna 1961. Muna 1963 vaMugabe nevamwe vavo vakaita pfungwa dzakasiyana vakatanga bato idzva reZimbabwe African National Union ZANU richitungamirwa naReverend Abaningi Sithole. Mugore iroro vaMugabe vakasungwa nemhosva yekukuchidzira mhirizhonga vakavharirwa kwemakore anopfuura gumi. Vakasungwa kudaro mugore ra 1974 vaMugabe vanonzi vakatungamira mukubviswa kwaReverend Sithole mutungamiri weZANU. Mugore iroro mutungamiri wehurumende yeRhodesia vaIan Douglas Smith vakabvumidza vaMugabe kuti vaburiswe mujeri kuitira kuti vapinde mumusangano kuLusaka kuZambia. Pane kuungana kumusangano vaMugabe vachiperekedzwa navaEdgar Tekere vachibatsirwa naIshe Rekaitangwena vakaenda kuMozambique kunobatana nemauto eZANLA. VaMugabe vakakunda mutsarudzo dzekuumba hurumende yekutanga yeveruzhinji muZimbabwe dzakaitwa muna 1980. Ubva muna ndira 1983 kwakaita hondo yekurwisa madissidents kuMatabeleland nekuMidlands. Hurumende yeZANU PF yakapomera vanhu vemumatunhu aya mhosva yekuchengeta madissidents. Hondo iyi yakazivikanwa nezita rekuti guku rahundi. Vanhu vanofungidzirwa kusvika zviuru makumi maviri vanonzi vakaurayiwa ne5th Brigade. Senzira yekumisa kurwisana vaMugabe navaNkomo vakanyorerana chibvumirano cheZimbabwe Unity Accord muna 1987, icho chakaona vaNkomo vachiitwa mumwe wevatevedzeri vavaMugabe avo vakange vave mutungamiri wenyika. VaMugabe vakarasikirwa nemudzimai wavo wekutanga amai Sally Heffron Mugabe avo vakashaya muna ndira 1992. Amai Sally Mugabe vasati vashaya, vaMugabe vakanga vatoroora pachivanhu mukadzi wechipiri muzvare Grace Marufu, uyo akamboroorwa nemuuto Stanley Gororeza vane mwana mukomana Russell Gororeza. VaMugabe naGrace vakava nevana vaviri, Bona naRobert Jr. vakaberekwa amai Sally Mugabe vasati vashaya. Kusazvibata kwavaMugabe kwakakonzera dambudziko muchechi mavo, asi vakazochatiswa nemushakabvu Archbishop Patrick Chakaipa. VaMugabe avo vainge vagara vakatandavara zvavo munyaya dzezvematongerwo enyika vakazoona kuti zvinhu zviri kuvaipira mushure mekunge bato reMDC raumbwa muna 1999. Sarudzo yemutungamiri wenyika yakazoitwa muna 2002, asi vakawanda vanobvumirana kuti vaMugabe vakakundwa musarudzo iyi navaMorgan Tsvangirai veMDC. VaMugabe vacharangarirwa kwenguva yakareba pamusana pezvinhu zvavakaita, zvimwe zvakanaka, zvimwe zvakaipa.
vaMugabe vasiya mudzimai amai Grace Mugabe vana vatatu Bona Mugabe Chikore Robert Mugabe na Chatunga Bilamaine Mugabe
Norondo yavaMugabe yakaunganidzwa na vatemba hove maiverengerwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri mu Washington DC.
Chombo tarisa zviruma pepa nau anasi. Mu Newsday, Zimbabwe People's Revolutionary Army Veterans Association inoti va Robert Mugabe vakasiya nyaya dzakaita sekukura hundi dzisina kugadziriswa ichikurudzirawo kuti hurumende ibudise pachena zvese zvakaitika pakukura hundi. Mu Daily News mune nyaya inoti mitengo yeupfu neflower ingangokwidzwa mushure mehurumende yapamidzira mitengo yechibage negorosi zvondorapfuura. Chronicle rinoti chikwata chinotungamirirwa nemutevedzeri wemutungamiriri wenyika vaKembo Mohadi chichasimuka nhasi pamwe chete nehama dzavaMugabe nemudzimai wavo chakananga kuSingapore kunounza mutumbi wavaMugabe kuZimbabwe. Muchikamu chino chinopa vatereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Magadi pa Studio 7 ini ndinoitwa AKE ndiri pa Jobek up. Ndinorwadziwa zvikuru nevanhu vanoramba vachirumbidza rumbidza zvinhu zvakaipa isusu tiri kuno ku South Africa kuti chiurava vanhu vachiurava kunge huku kudai. Nenhau dzaana vaMugabe zvavakaitana naMnangagwa vavaramba vachitambudza tambudza vanhu. Saka vanhu vanoramba vachivarumbidza rumbidza vachitaura zvisina kana nebasa rose mukore uno munhu haana basa haana chii. Varungotenderera vazhinji nenzara uko vanhu vari kutenderera pasi rose nero vachitenderera nekutambudzwa nevanhu ivava. Asi unowa mwana muduku akazvakwa zuruona achisumuka achirumbidza kuti vaMugabe vanga vakanaka. Iye vaMunangagwa vari kutiitira zvinhu zvakanaka. Isi chiurawa kunge huku kuno kuSouth Africa uku zvinondirwadza zvisingaiti mhani.
Makadii makadii vasamarari veStudio 7 zita ndinoitwa Baba Shane. Handidi kutaura zita rangu pano nekuti ndinozva kuti vaurayi veZANU-PF wakangonzwa zita rako vanokumirira kusvika wadzokera kuZimbabwe. Ndiri muSouth Africa, ndiri muno muKimberley. Ndoda kumbotaura pamusoro penyaya yaMugabe. Chekutanga ndoda kutaura pamusoro pekushaya kwaMugabe ndichiti tarasikirwa zvikuru nekuti vaMugabe vanga vari gamba uye hakuna anogona zvese kuti tinge tiri patiri nhasi kuda kwomurume arara nhasi. Vamwe vanoti havo afanaka asi murume uyu igamba uye ngativaremekedzei ende zvinhu zvinosiririsa kuti Munangagwa neshamwari dzake wakabvisa president pachigaro nechisimba ivo vari ivo vaifota vaMugabe kuramba vari pachigaro vachiita mabasa akaipa vakawanda naVaMugabe. Hakuna asingatadze ende hakuna anogona zvese uye tikatarisa zvakaipa chete zvakaitwa naVaMugabe ndione chiri chinhu chakanaka nekuti vaMugabe naivo wane zvinhu zvakawanda zvawakaita zvinhu zvakatinakira.
Magadiko magadiko vana mukoma Jonga kandimiri nemhuri yese yeZimbabwe vateveri veStudio 7. MaZimbabwe zingatsvege kuti tite iye inonzi wafa wanaka. Tese tinonyatsozviziva kuti vaMugabe ndivo munhu akauraya nyika. Saka hapana pokuti nhasi because afa vanhu tautanga kuti iye anga ari right vaMugabe vavari right. Munhu wese anonyatsoziva kuti vaMugabe ndivo akauraya Zimbabwe ende anga ari munhu ane utsinye. So musaita zvokuti wafa wanaka. Zvirupo zvokuti chero Mnangagwa akafa nhasi totonzwa mutoti anga akanaka anga akanaka asi muvanhu muchinyatsoziva kuti munanga asiri right. So ngatizamei kutaura chokwadi hapana zvokuti afanaka vanhu muchinyatsoziva kuti hapana. Zita rangu inii ndinonzi Ridhuwe ndiri kunoku kuWestern Cape ndatenda zvangu.
Kwazvaivashamarari veStudio 7 tokutenda ine news zvakanaka dzamuti. Ndino doktora vamusoro pa energy mutodi. Energy mutodi ngasashora vachamisa achiti hanzi. Vakaramba kuya kudialogue. Aiwa. Vachamisa vari right nokuti munangagwa asi anga chia dialogue. Iye ari yezvano zvitu mutungamiriri. Ngatarise vamugabe vanga vakadzidza asi panguva idialogue navachangirai. Vakatedza nyika dzekunze. Chia dialogue ma president ekunze. Saka munangagwa ari kutoitisa vanhu, ari kutoshandisa vanhu. Bhozi hapana dialogue raanga chea iye. Ngatore maindamidhieta vanouya kuzomira pakati vochea dialogue pakati pake navachamisa. Saka vanotoshora vachamisa havazivi zvavari kuita nokuti munangagwa ari kutopatisa vanhu. Hapana zviri kufamba since mapolitical parties ose akakokorodza ari mob dialogue hapana chavakabuda nacho. Saka ngadedze nyika dzekunze dziye dzimire pakati tatenda.
Amaita henyu Father Guru asi mazotirashike bichana kusiri kweguva hakuna muna mato. Vanhu veZimbabwe sakai rugare nemunhu wose pasina izvozvo hamupana ungaona denga. Ndozvinotaura Jesu izvozvo. Ini
noti kufa kwaMugabe regai vazorore mundana Mugabe wavakura asi chakaita pana Mugabe chakariita chete kuto chikoro chete chikoro pachikoro haakadzidzisa ari zvimwe zvese izvi pana kana chakamboita chinhu chinoonekwa nemusoro but kaurayisa vanhu kukure hunde kukure hunde akauraya rerun kauraya ndozviva mavhoti nachangira ichibiridzira zvakatofanana novaripa vanokunangarwawa zvakafanana anhasi tirinoro musango tiri kutambura nedzevanhu ivavo ndini zvangu tatenda musongo ndataura napedza po
manhero akanaka vateereri vestudio 7 ndoitwa John Chimbwamupengo. Pane nhau iri apa inonzi Mugabe kana munhu afa anonzi anaka. Munhu afa anonzi anaka azonaka chii? Icho chiri chidhoma chiri kubvira moto munyika yese. Mugabe haana paanozotombozi akanaka chero pabudei. Mugabe 2008 vanhu varakarohwa muSouth Africa because of him. Toti munhu akanaka because afa. Pane vanhu vakarasirwa nehama dzakawanda dzaiisa chingwa patafura kuti vana vapone, dzaibhadhara chikoro. Izvo zvizvi vana havana vana baba, havana vabereki because of Mugabe. Vanhu tiri kuchema. Izvo zvitoti tinofanira kuti Mugabe anga akanaka nokuti afa. Chazomunatsa chii afa? Munhu anonaka afa kuita chii ichocho? Muri kutaura muri vanhu vanopona kana kuti muri vanhu vasina kupona. Munhu anonaka afa. Munhu ngaadze akanaka kana achiri kupona munyika onzi munhu akanaka, kwete kuti munhu akafa onzi anaka. Zvina zvazvinobatsira izvi. Icho zvizvi tiri kupiswa munomu. Munangagwa aripo kana afa toti anaka. Anga azonaka chii kana afa? Paya pa mani
inini ndinoitwawo Lokati Mponga. Tinonzwa kufara zvakanyanyisa nerufu rwaMugabe. Tinototi Mwari dai anyatsovatonga pakuru chaiko chaiko, anyatsokutongerwa zvakanyanyisa nokuti vakashungurudza hama dzedu, vakashungurudza vabereki vedu. Tinonzwa kufara zvakanyanyisa nokuti Mwari azoita kuda kwake. Tinodai Mwari zvevachitora zvenamunangarwa nachiwenga wevasara varege kuramba vachitishungurudza nekutishungurudzira vabereki vedu. Dai tinonzwa kufara tiri kuno kuchobhek kwatiri kuno. Tinonzwa kufara zvakanyanyisa kuti vamugabe vaende. Dai vamunangagwa nachiwenga vachingoteerawo tionewo kusununguka tidzokewo kunyika kwedu. Ndochikuru chatotokumbira chiri kuna Mwari chinamata kuti Mwari torai munangagwa nachiwenga vateere vamugabe. Nokuti vakashungurudza vabereki vedu zvakanyanya especially 2008 vakarove vabereki vedu vachituma vanhu kuti varove vabereki vedu vachishungurudza vabereki vedu vachitirwa utsinye nematisha akangachitidzidzisa pazvikoro akatiza tichishaya kana mufaro pazvikoro chaipo patanga tiri. Tinonzwa kufara chaizvo navamugabe vafava. Tinongoti Mwari vatongei zvakanyanyisa muchitora zvechiwenga namunangarwa vatevei. Tatenda zvavo.
Avo vange vari vateereri vestudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana siyana vachitaura vega maonero avo. Aya mashoko avo asina chekuita nestudio 7 asi tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001 202 465 0318. Musatuke vamwe uye mameseji anyu aite mapfupi. Tombo tarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Makurukota ehurumende itsva yemuSudan akatoreswa mhiko nemusi wesvondo ichiva imwe nhano mukubva kwenyika iyi muutongo hwemauto kuenda kuutongo hwevanhu. Makurukota akatoreswa mhiko anoita gumi nemasere kusanganisa vanhukadzi vana. Kunyangwe hazvo svondo rapfuura, hurumende yeSyria yakati ichambomisa kurwisana nevanopfurikidza mwero. Zvinhu hazvina kunyatsomira zvakanaka mudunhu reIdlib kumaodzanyemba kwakadziva kumadokero kwenyika, uko varwi vanopfurikidza mwero nevanobatsira vanobva kune dzimwe nyika vachida kuramba vachirwisana nemauto eSyria. Zviri kunzi varwi vanobva kune dzimwe nyika ava ndivo vari kuzviringa zvirongwa zvekuwirirana pakati pehurumende nevarwi vanopfurikidza mwero. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Vaimbova gavhuna wedunhu reSouth Carolina vaMark Sanford nezuro vakazivisa kuti vari kukwikwidzawo kuti vawane mukana wekukwikwidza kuti vave mutungamiri wenyika. VaSanford ndeve bato reRepublican Party, bato rimwe chete navaDonald Trump. Vakabvunzwa kuti sei vachida kukwikwidzana navaTrump avo vanofarirwa mubato reRepublican Party. VaSanford vakati vanoda kuti paitwe hurukuro yekuti zvinorevei kuve munhu webato reRepublican Party, vachiti bato iri rarasa gwara. VaSanford vave munhu wechitatu mubato reRepublican Party kukwikwidzana navaTrump. VaSanford avo vane makore makumi mashanu nemapfumbamwe vanogara vachishora vaTrump vachiti havakodzeri kuve mutungamiri wenyika. Madzongonyedze Oliver Mtukudzi. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Hurumende yazivisa kuti vaKembo Mohadi vachatungamirira chikwata chichasimuka nhasi kunotora mutumbi wavaRobert Mugabe kuSingapore. Vamwe vanoongorora zvematongerwo enyika vanoti zvinonyadzisa kuti vaMugabe vakafira kuzvipatara zvekunze kwenyika, ivo vakatora nyika iine bazi rezveutano rakasimba kupfuura nyika zhinji muAfrica. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC, ndokusidai muna mukoma Chris Gande.
Soko isika tisenda